pane statement ichabuda mupepera mangwana rachirikutsanangura kuti isu sezimbabwe tanga tisingazivawo futi kuti mupurani wacho ari pati ari kupi nje statement iyo ndeichatiguida. I don't have a copy of it here, but no statement yatikuisa iyo.
Asi imi sezimbabwe manga muchishandawo here nevanga vachiongorora veunited nations apo?
Tachishanda navo pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira. Hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvinhuwo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti yavashambadza vakasvika nokwatiriwo. Takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika nenyaya yamupurani.